A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 13th, 2021. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we'll be speaking about issues affecting women. And today we are discussing the extended tenure of the Chief Justice Luke Malaba by 5 years following contentious changes to the Constitution that are being challenged in court by lawyers as we speak.
Yes, and we'll also discuss COVID-19 related issues, with the Minister of Health saying as of 12 May 2021, that is yesterday, Zimbabwe had 38,466 confirmed cases, including 36,277 recoveries and 1,579 deaths to date, a total of 549,797 people have been vaccinated against COVID-19.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. And you can join in the conversation right now as we are streaming by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you want to join in the conversation.
Well, Chief Justice Malaba had been due to retire on Saturday when he turned 70, but the Constitutional Amendment Bill, which sailed through Parliament and Senate recently, and has become law, allows President Mnangagwa to extend the retirement age of senior judges to 75 years if they proved they were in good health.
And in a statement, the chief secretary to the cabinet of Mr. Mnangagwa had accepted a medical report from Malaba, which showed that the top judge had the mental and physical fitness to continue in that office.
However, some lawyers, opposition parties and human rights organizations are saying the amendment that allowed the Chief Justice to continue in office and empowered Mnangagwa to appoint judges of the Constitutional and Supreme Courts rather than go through public interviews was a violation of the country's charter.
And they also argue that under the Constitution, changes to term life requires a referendum and that incumbents do not benefit from such changes. But the government says it only changed the retirement age and did not breach the top law.
The High Court will on Friday hear preliminary arguments in the case before confirming a date for a full hearing. In court papers, the lawyers have cited the Justice Minister Malaba and all the 16 judges of the Constitutional and Supreme Courts as respondents in the case. The judges oppose the court challenge.
And the Chief Justice has faced the criticism from some quarters for dismissing an opposition petition which sought to annul the 2018 presidential election results over alleged rigging in favor of the incumbent president, President Emmerson Mnangagwa.
And the support of the Constitutional Amendment Number 2 from some MDCT senators is attributable to a clause that seeks to extend the women's quota by 2 more terms, a provision that was reportedly popular among female legislators, as we saw the tug of war, Marvelous, as to some who were saying that they expected the opposition parties to oppose the bill, but it sailed through. Kulabo-ke abasanda ukusixhuma namhlanje sicubungula-ke indatshana lapha ezimbili olumqoka luyilona lolo olokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba usengezelelwe njalo iminyaka yokuthi aqhubeke esebenza lanxa besekufanele ke athathe umhlala phansi ngoba eseyenelise iminyaka ezakwenelisa iminyaka emingaki ngomgqibelo engamachumi ayisikhombisa i-70 kodwa phela kulomthetho lowana osanda ukuvunyelwana edalela Senate lele Parliament ukuthi umongameli engaba namandla ukuthi engezelele isikhathi afuna abehluli besebenze ngaso kumbe njalo azikhethele bengayanga vivinywa ke ukuthi onguye ofanele ngubani. Ngakho ke umthetho lo ke uqalise ke usese ibill khathesi songumthetho ukuthi sungaqalisa ukusebenza. Yikho ke sibona ukuthi sekusetshenziswa wona lapha ngumongameli ukuthi kube ngumthetho ngempela. Siyabona njalo ukuthi akulula kangako eceleni likamongameli Mnangagwa ngoba amagqwetha lenhlanganiso ezizimeleyo namabandla aphikisayo balwenqaba lolu daba sebeluphikisa imithethwandaba ukuthi hhayi kukhona njalo umthetho okulwephulayo lolu daba okufanele ukuthi ngabe akuvunyelwe ukuthi kube njalo kuyikwephula ezinye iziqa zomthetho welizwe ukuthi umongameli abe lamandla amakhulu kangako ukuthi azikhethele ukuthi kathesi ngubani ozaba ngamahloli uzasebenza okwesikhathi esinganani. Sikhumbule njalo ukuthi umahloli umnumzana Malaba wake wasolwa kakhulu ngabanye besithi kungani wehlulela ngendlela ababengayifuni ke laphana kuphuma impumela yokhetho olwaluphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Bona ababesithi baqelibezelwa kodwa nguye ke wayesehlulela lapho wathi hhayi kwakungela koqelibezela ngempela umongameli Mnangagwa nguye okhokhela ilizwe. Yebo ke siyananzelela njalo ukuthi kwaba lokudonselana ke abanye besola ibandla le-MDCT ngokuthi livote lebandla le-ZANU-PF kulolu khetho kodwa bona bathi hhayi kuleziqa ezisebenzela kuhle abesifazane kulo mthetho ngoba bazangena ke kube yi-50-50 edale lephalamente lokunye nje labatsha bazangena lokunye njalo abakubona kukhwabitheka ngalo mthetho. Yikho ke siyabe sikucubungula namhlanje sila ngcwethi yesizwisisa ngalolu daba. Sizaphinda futhi sikhangele okuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19. Silikhumbuza ke ukuthi ugatsha lwezempilakahle luthi namhlanje sikhuluma abantu asebahlaselwa yileli gciwane selokhu laqhamukayo sebefika 38,466. Sikhuluma ke lapho ke ngenkulungwane ezifika phose amachumi amane njalo. Kodwa abanye ke basila abaningi kakhulu 36,277. Njalo siyabona ukuthi kwabulala ingxenye inkulungwane lengxenye yalo leli gciwane kusukela ke ngomnyaka odluleyo lapho liqhamuka. Bakhona njalo lokho behlaba ke ijekiseni yokwenqabela ukuthatha leli gciwane e-vaccine. Baningi labo sebesedlula 549,797. Yebo ke lapho ke sikhuluma ngenkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu. Njalo ke siyathemba ukuthi ke sizazithola ingcwethi ukube esezacubungala ngazo lolu daba. Sixoxa ke sisizwe ukuthi kuhamba njani. Marvelous.
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table. Nasi ndiri kutepfenyura ndiri mustudio kuvoice of America muno muWashington. Tichange tiri kuzeya nyaya dzakati wandei. Nasi tine gango. Tichange tiri kutarisa denda iro reCOVID-19 kuti rakamira sei uyezve kuti chirongwa chenhomba chakamira sei pari zvino. Tinoona kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti kubvira nezuro panga pane vanhu vanosvikaivo 38,466 vakawanikwa ivo vachibatwa kubvira gore rapfuura muna March nedenda iri reCOVID-19 uyezve vanhu vanosvikaivo 36,277 vakabatwa nedenda iri asi vakarikunda. Kozouyawo vamwe vakatisiya vakarasika vakabatwa nedenda iri vamire pari zvino pa 1579. Totarisa isu vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 pari zvino vakamira ivo vari pa 549,797 zvinoreva izvo kuti vadaudzira 500,000 asi hurumende inoti iyo inoda kuti ipave pane vanhu vanosvika ivo 10 million vanofanira kunge vabaiwa nhomba iyi yeCOVID-19 kuitira kuti nyika iwane herd immunity. Saka tichange tiri kutarisa zvakare kana kuti tombokuyeuchidzai zvanga zviri kuitika mumazuva apfuura nyaya yekuwanikwa isu tichiona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiwedzera makore achange ari pabasa Chief Justice Luke Malaba. Avo vanga vakatarisirwa kuti vaende pamudya ndigere sezvo vasvitsa iwo makore 70. Asi vari kutaura ivo vehurumende kuti vaMalaba vakauya netsamba yakabva iyo kuna chiremba vachitaura kuti pari zvino vachiri vakagwinya. Uyezve tichitarisa kuti takaona bumbiro remutemo richiwanikwa iro richisandurwa munguva yapfuura. Apo takaona vamwe vebato reMDCT vachibatana neZANU PF kuti izvi zvaida kusandurwa izvi zvibudirire muConstitutional Bill number 2 pakaitwa yatingati yevhoti muparamende. Tikazoona zvichienda kuSenate zvikabudirira zvakare, tikazoona mutungamiri wenyika vachiwanikwa ivo vachisaina kuti izvi zviwanikwe zvichiitwa. Saka pari zvino tinoona kuti pane makwikwi ekuti pane vamwewo vari kushoropodza zvakaitika izvi vachiti aiwa vachakwidza nyaya iyi kumatare nekuti hazvisi pamutemo. Asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro kuti iyo hapana mitemo yayakatyora. Asi tombodzokera panyaya yatiinayo mugango pari zvino. Tinotarisa isu kuti nyaya yeCOVID-19 taiona ichibata madzimai nyanya nemhuri. Saka tichange tiri kutarisa pane zvimwewo zviri kuitika muZimbabwe pari zvino, umo tinonzwa kuti vana vechidiki vazhinji vari kuwanikwa vachirodzwa vasati vabva zera. Asi pane mumwe musikana wechidiki akawanikwa iye achitanga chirongwa chake chekuti awanikwe achiungana nevamwe vasikana vechidiki kuti vaite aya yatingati maexercise ekuti vawanikwe ivo vachitora nguva yavo vachigara pasi vachizeya kuitira kuti vasazowanikwe vachirodzwa vari vadiki kana kuwanikwa vachizoita pamiri vachiri vadiki. Regai timboona vhidhiyo yakawanikwa iyo ichigadzirwa nemutori wedu wenhau Columbus Mavhunga achitaura iyo pamusoro penyaya iyoyi.
Zimbabwe's government says nearly 5,000 teenage girls became pregnant in January and February and about 1,800 entered early marriages during the same period. Most live in poor suburbs, according to a government report. It's disappointing news for 17-year-old Natsirai Maritsam, who founded the Vulnerable Underaged People's Auditorium Initiative. Since 2018, she has been teaching her peers about the dangers of early pregnancies.
It made me realize that there's still a lot that needs to be done. This is not a one-man's thing. Stakeholders out there should join the campaign and hold marathons, fun runs, campaigning for a nation that is free from early pregnancies and early marriages.
The United Nations Population Fund has been providing assistance to ensure Zimbabwe's children have online and radio lessons during the COVID-19 lockdowns. The UN body says Zimbabwe is among countries in sub-Saharan Africa with a huge teenage pregnancy problem, with a fertility rate of 108 per 1,000 girls among adolescents.
This is against an average fertility rate of 101 births per 1,000 young women aged 15 to 19 in sub-Saharan Africa. Of course, this data is from before COVID-19 pandemic and lockdown measures were put in place. Emerging data indicates that there has been significant increase in teenage pregnancy.
Sibusiswe Buda Masara, deputy chairperson of the Women's Parliamentary Caucus, says her group was heard by the report which was released by Zimbabwe's Women's Affairs Minister, Stembiso Nyoni. Buda Masara says stigma prevents young pregnant girls from going to school. She says legalized abortions should be an option in such cases, saying sexual reproductive education and contraceptives have failed to work.
We are trying to hide behind the finger. Our children are engaging in sex activities as early as 10 years, 5 years. And why are we still not doing what other countries have done? South Africa, it's done legally. Some of the people, those who can afford, they cross to South Africa and have their pregnancies terminated lawfully.
But Maritsa disagrees, arguing Zimbabwe's poverty rates and lack of education are fueling the sharp rise in the risk of teenage pregnancy and early marriage. Columbus Mavunga for VOA News, Harare, Zimbabwe.
Aiwa apo tiri kunzwa zviri kusangana nevamwe vana vechidiki munyika uyezve tiri kuedza kuti tibatsire tibate musikana wechidiki uyo ane chirongwa chake anga atanokwanisa kunge ari pa Studio 7 saka tiri kuedza kumubata asi pari zvino tine muzvare Savannah Madamombe vari kuZimbabwe pari zvino asi vanogara imo muNew York uyezve vatakamboona vachiuya ipo pano pachirongwa chemadzimai vachitaura pamusoro pekubayiwa nhomba yavo yeCOVID-19 muNew York. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti zvii zvavari kuona muZimbabwe pari zvino semudzimai panguva ino yeCOVID-19. Hallo, muzvare Madamombe.
Makadiko, makadi vateereri.
Aiwa, isu tiri wadi. Mungatitsananguriro kuti kuZimbabwe uku kwakamira sei tichitarisa denda irori reCOVID-19 uyezve zvariri kuitawo kune madzimai nemhuri pari zvino.
Andinoona zvidenda reCOVID riri kuvharwa kuri kuitwa nyika dzakawanda nenyika yeZimbabwe ichivharwa panovharwa dzimwe nyika kuri kukonzera zvinhu zvakawanda nhamo yekushaya chekubata mabasa hakuna kwagara kwanga kusina hako mabasa asi denda iri riri kuita kuti zvinhu zviome kunyanya kune vechidiki vanova vakungoswera vakamira vakagara muma vachipinda mumadrugs kuno kuZimbabwe kune nyaya iri kunetsa yekushandisa drug ratinoziva isusu kuamerica richiparadza mhuri nevanhu recrystal meth kuno vanoriti mutoriro kana kuti guka kana kuti dombo
zvamira zvakadaro. Mungau muri kuona here kuti sei vechidiki ava vari kuwanikwa vachitora yatingati iye zvinodhaka izvi nokuti tinoona muno wamuamerica mhuri dzinotopunzika vanhu vanopedzisira zvinhu zvisina kumira zvakanaka imi munoona sei ikoko?
Ii ndo mamiriro azvakaita kuno hanhamo yacho vanhu vandiri kuana navo vana mai vari kutotiza vana vavo vana baba vari kupedzisira vasikataure nevana vavo kuvadzinga pamusha chaipo vakutya nekuti sekuziva kwaunoita kana munhu achitora madrugs aya ecrystal meth anokonzera zvinhu zvakati nyanyei zvatinoti muchirungu paranoya vanopinda mune yatinoti psychosis iye vanopinda vanoita very violent kuve nehasha nekuita zvinhu zvii nekuti vanonzwa zvivindi zvakanyanyisa saka zvinhu ukatarisa ukaona mhosva dziri kuparwa muno dzatiri kushama handise mazuva anoti kungokadzika kuti ii vanhu vangaite zvinhu zvakadai hazvichashandisa nenyaya yekuti iyo crystal meth inokonzeresa kuti munhu ave nezvivindi zvaa end anenge achinzwa simba achinzwa achiona kunge aane simba rimwe rinotyisa nezvimwe zvinhu zvaanenge achingoita zvinotyisa ende uyezve vamwe vacho vanototaura kuti tinenge taswera tarara tichiputa dombo iri usiku saka ndinenge ndine simba rekuti handisi kugona kukotsera nekuti haugone kurara saka ndinenge ndakushaya zvekuita tinogongopedzera taita zvinhu zvinotyisa mukati imomo.
Aiwa, chimbobata henyu makadaro tiende kune mumwe munyarikani wedu ari pano. Tichadzoka zvakare kwamuri kuti mutipe muchirungu zvamuri kusangana nazvo nekuona ikoko kuZimbabwe pane zviri kutarisana nyanya navana amai nevana muDzimba panguva ino yeCOVID-19. Star, over to you.
Yebo ke siyabonga Marvelous. Lapho ke besisizwa omunye ke umhlonitsha wethu echasisa ngokuphathelane labantwana abangamantombazana ke abenda bebancinyane. Siyezwa kuthi ecingweni sesilomhlonitsha wethu njalo wesibili uCouncillor Sinikiwe Mutanda yena ke ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle eCouncillor yakoBulawayo siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lenjani banameni.
Siyathaba ukuba nawe sicela ke usichasisele njengoba sithe kunye sixoxa ngakho lapha ludaba lweCOVID-19 ukuthi abantu bemukela njani umjovo lowo owe-vaccine vaphuma yini ngobuningi babo njengecommittee kuyini esele kubonile kuyini esele kucobungula ngalolu daba.
Okay, ngiyabonga ithuba engiliphiwayo. Engingakutsho ngamafitshane ukuthi indaba yokuhlatshwa lokhu kwe-COVID-19 njengobulawayo, I think ngingathi kuqaleni kusayenziwa i-first dose. Abantu baphumile, ngathi ngamafitshane we sabale about 54,213, but okungaso number esiyikhangeleleyo ngoba nxa sikhangela le population yethu yakobulawayo ayisikho osikukhangeleleyo, kodwa sikhangele ukuthi lapha bekusadilwa ngama-frontline workers, abantu abakwanisa ukuthi bengathi ku-spreada maybe umkhuhlane long. So isabali about 54,213. Okwakathesi sesiku-second dose yethu ngivala maybe ngamafitshane iripoti esike nayo as of last ngingathi amaviki amabili adlulileyo ngokule 12,409. So kungangokuthi izinga langikhona ingani liyehlile kancane. Masikhangelela siqathanisa kwabe mama nabo baba, omama kube yi-52%, then obaba kube yi-48%. Engingakutsho futhi ngamafitshane yikuthi abanye abantu sibe ne-challenge yokuthi phakathi kwabantu ngingathi idosi nesasiyitholile yena leyi, idosi ngathi esasiyitholile eyabantu ngathi inani le-50,000. We only had ama-cards okunika abantu about 4,000. But engithanda ukuthi ngikubeke kumphakathi ukuthi ama-card lawo akade engekhoyo i-government isithe awaletha. So kungangokuthi abade behlabile bengelawo ama-card lawo sebenganelisi ukuthi baye kuma-clinics abahlabekiwo baba-entele that information yangikhona ku-card langikhona lanxa sebesiyahlaba maybe second dose. So engingakutsho ukuthi izinga lokuthi abantu beqhubeke besiyahlaba ingani liyehlile kancane, but engithemba ukuthi ngomkhankaso ngemikhankaso ekhona abantu bazabuya futhi basukumele phezulu bayehlaba.
Yebo-ke, yeah. Sizangena kulokho, but if you can just briefly say that again in English for the benefit of others as to how the people in the city in Bulawayo, you know, responding to this vaccination program.
Okay, thank you so much. As I was saying, maybe in Ndebele, I was actually saying we received, in fact, our first dose, we had total number of 54,213. Then the second dose, for maybe 2 weeks back, we had about 12,409. And our percentage was sitting at female 52%, then male 48%. What we have realized is that the total number of the first dose and the second dose, it has some slightly changes. People are not forthcoming. Hopefully something is going to be done, maybe through our awareness or so, that maybe people can come out to do their second doses. But then we had a challenge of saying when we received number of 50 doses, we only had 4,000 cards to distribute to the community, I mean to the residents of Bulawayo. But as of maybe like last week on Friday, we had received maybe about 38,000 cards from the Ministry of Health, of which we were expecting each and every person who has done their first dose to get or to receive their cards.
Yebo ke, siyabonga. That's a very interesting observation. Over to you, Marvelous.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa zviri kuitika kwaBulawayo. Regai tidzokere zvakare to Savannah Madamombe. Savannah, if you can just tell us, what is the situation there in Zimbabwe? You just recently came from New York. What are you seeing in terms of COVID-19, especially when it comes to affecting women and the families? Hello, Savannah? Aiwa, regai timbo yedza kuti tinzwe kuti ari kwai. Hi, sorry, I think you're on delay. But I was just asking a question that what are you seeing in English when you compare the situation in New York and what you are seeing in Zimbabwe at the moment when it comes to COVID-19, especially amongst the families and, you know, and women in general?
Yeah. So my observations are simple that Zimbabwe is not being prepared economically. We were already strained, but with the pandemic, the shutting down of all economies is putting a lot of strain on people. It's putting a strain of young, especially. Now there's this imaging of a second pandemic that is layered, which is the crystal meth in our community. And it's putting enormous strain and pressure on families and in our communities. You know, unlike all the other drugs that we have previously had and had to deal with, meth is very, very, very different. And its physical effects on the users are what is really, really a problem, because it causes things like psychosis, aggressive behavior, violent behavior. And I've had stories of parents who are too scared to even allow their sons or daughters into their homes now for fear of being abused. And there are some that have actually been abused and beaten by their own children because of the violent behavior. And even mothers that are frightened to let even their children anywhere near them because of this drug, this crystal meth. And this is also being doubled up because of the pandemic. People have, you know, lost resources. They just really, there's no money. There's no jobs. There's nothing. I know Zimbabwe has been like that before, but it's just, crystal meth is destroying lives and the fabric of our community. Something has to be done.
Tombodzokera murimirwa mai kuti panyaya yekubaiwa kwenhomba yeCOVID-19 uri kuona vari munyika vachiitambira sei nyanya madzimai nokuti tinoona kunoku vari kutaura ivo kuti pane kwakawanda kwaunogona kuenda kunobaiwa imo muno muDC vamwe vari kutoti kana vachibaiwa vobva vapuwa tokunwa kana tokudya kuitira kuti vawane vanhu vakawanda vachienda kunobaiwa nhomba iyi kwakamira sei ikoko.
Mazai kutanga ndakaona vanhu vakamboenda vakanobayiwa chaizvo, asi zvino ndinopfuura handizive kuti inzvimbo dzawanda here dziri kubayiwa, nekuti vaibaya paWilkins asaigara pakazara. Ezvino unongosvikapo panenge pasina vanhu. Vanhu vandirikuvandumamwe vandiri kutaura navo kunyanya kumamisha vari kutya, havana ruzivo rwakawanda. Vari kutya zvavakanzwa izvozvo zvokuti ukabayiwa nhomba unotadza kuzvara. Kune vamwe vanhu vanotosvio kuti unotoshama. Ndanga ndikutaura nevamwe vanhu vanoti vanofunga kuti vane ruzivo izvozvo vechikadzi. Ini ndichiri mudiki, kunyanya vechidiki vechikadzi, tiri kutya nekuti zviri kunzii ukabayiwa nhomba iyi unotadza kuita vana, iti hatisati ane vana saka tiri kutya. So handizive kuti hurumende ingaita sei kuti irambe idzidzise vanhu, itaurire vanhu nyaya dzichaidzo, kwete dzinotenderera pamasocial media.
Tisati taenda kuna Star ndombodzoka ndichibvunza zvakaire kuti pane here kuri kuendeswa vana ava vanenge vawanikwa vaine dambudziko ramataura. Vabereki vari kuzvifambisa sei uyezve imi muri kushanda sei navo ikoko?
Kuenda ndokushova. Kune nzvimbo dzinoendeswa nehurumende dziriko, but dzinotokonsepitora vanhu vashoma. And most of the places they eat the hurumende dzinozotora vai vanenge vapinda mupsychosis, vanenge vakutonorapwa kuno vanhu vanenge varasa pfungwa. Ukatarisa dzemaprivate dziri kuti dziende dzinoda mari yakawandisa zvekuti vanhu vazhinji havadzikwanise. So isusu taka tiri kuvhura nekugadzira kushanda nevana vai vasingawani kuti vawanewo kwavanokwanisa kunobatsirwa. Vazhinji vacho vari kutoda rubatsiro, asi havaafodhi nzvimbo dzacho dziri kutaura, and havakwanisi kuti vaendeswe nedzehurumende dzekupsychiatry because vane pfungwa dzavo dzinenge dzisina kurasika, dzisati dzarasika, asi varida kuti varegere zvinhu. Saka pari kuda kamwe kanzvimbo kari kanokwanisa kuti kabatsire vanhu vari kuzvikwanisa kuzviti hinzvo vanoda kuenda, uyezve zvinotofanira kushanda pamwe chete nehurumende
kuti isemedi mutemo muparlament wekuti vanhu vamanikidzwe kuti vaende kuno kutestwa kuti anenge aonekwa achiita zvenhingizvo vakwanise kuenda kunobatsirwa. Handizive kuti tingaite tichiita sei ipapo, asi nekuti vanhu vachinakana kazhinji havakwanise kuenda vega kungoti ndaba kuenda. Asi manje zviri kuita kuti macrimes awande, zviri kuita kuti violent crimes dziwande, nekuti zvavanotora izvozvo zvinoita kuti vadaro vapedzisire vadaro. So zvakawanda zvavanokwanisa kuita isisi tiri kutotsvaga kana paine vanhu vane dzimba dzavo dzavari kuti inini ndine imba yangu yandisimushandisa yekuzi tibateiwo titore tigadzirise tiwane kuti vana vaende mumarehab. Ndoupa zvichatosvika, nekuti vakaramba vachitorwa vachinoitwa detox vachidzoserwa zvemucommunity vari kungodzokera zvekunomwa. So the cycle inoramba ichingotenderera, zvinove zviri kuita kuti maresources ave mashoma.
Aiwa, thank you so much. We're hearing there from Savannah Madamombe, a Zimbabwean based here in New York, but right now she's in Zimbabwe working with some, you know, youth who have apparently, you know, or at the moment are actually abusing drugs. And she's saying that that's one of the biggest problems that she's seen when going back home now. And she's saying the drug of choice is a crystal meth or called Mutoriro back home in Zimbabwe. Star.
Yeah, okay, marvelous. We have a listener here who's saying, how do we join the conversation, guys? I really need to say something about this. Thandazani moyo sithe sizakuchayela ucingo sufakile inombolo yakho. Sibonge njalo inkosi uKesari uthile njani bomama sazimbe yiyo kanye inkosi yena liyana eBhayibhelini. Njalo silo kwai justice Mlamuli.
I just say it like that.
Usebenzela izano kasebenzeli uZulu weZimbabwe. Omunye uthi ungatsho uliphinde lelo mfako chabalala is very very sad. Ngabona batsho ke wayade sikutsho ngo Justice Lukumalaba, we are still waiting for some of our experts ukuthi sixoxe ngalolu daba.
Richard
Silandela,
you have a caller. If you could jump to your caller and then we'll come back to the social media.
Yebo, ke kulungile. Sibonge njalo lo Prince Trino Sotusfukele eseBotswana, no Vivian Nomalanga Bebe, no Shelton Mabuza. Sizwa njalo ukuthi silomlaleli ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Unfortunately, the caller dropped, but would like to thank those that are live streaming with us right now. I see there is a Jesse Charuma who's saying, I'm watching you from South Africa, kuJoburg. Hanzi murisei kotetema vi. Aiwa, nasi tiri wadi, nasi ndambozo kera mstudio. Ndo matri kutefe nyuratiri. Pana inosende chikuwa nyanga. Arukutindibate iwo mutaure ne mudzimai wangu. So yes, hanzi na inosende. Hanzi munofara ere, Tim Rose. Murukunoti gonera, shamurukuita. Saka mkoma inosende. Chikwanyanga varikutipo vabva watipa namba dzavo, saka tichaedza kuti tikubatei panhare. Mutipowo pfungwa dzenyu mati mimi mudzimai wenyu anogona kuuya pano paprogramu achitaura. Star.
Yebo ke marvelous. Abalaleli abazama kuthintana lathi wobanelizama njalo silamukele. Sesibuyela kuwe njalo Councillor Mtanda. You say that from the number of vaccines, 52.6 women vaccinated in Bulawayo and 42% men. Ubone ngani kuyini okubangela ukuthi abesifazana besukumele phambi, besukumele phezulu kula abesilisa?
Ngiyabonga. I think vele thina abantu abangomama sadelela ukuthi sisukumela phezulu, ngoba sinanzelela ukuthi sile ndima eziningi okumele sizidlale. Kumele sikhangele izimuli zethu emakhaya. So nxa ngingahlabanga ngizazibuza imbuzo yokuthi what if into le ingangi-affecta, so abantu abami bazagcina ngubani ma ngingaba le problem. And also most of the women ngabantu vele abazisebenzayo. So nxa sikhangele kusakhulunywa ngama-frontline workers, vele abantu abaningi abomama yibo abasebenzayo bevukela kumbe besiye emsebenzini kumbe abazisebenzayo besemakhaya. Ngoba even if ngihlezi endlini ngithengisa, I'm a frontline worker, ngidila nabantu abaningi abayehlukeneyo. Njalo nabe le muli abantwana thi sizikolo sezavulwa badivana nabantu abayihlukeneyo. So at the end of the day, umuntu ongumama uvele wadalelwa ukuthi abe ngumuntu olozwelo and abe ngumuntu osukumela phezulu ngoba uyenza imisebenzi etshiyeneyo, udibana nabantu abayihlukeneyo ngesikhathi esitshiyeneyo.
Yeah, ngaphambilini kwale ngxoxo ke wathi kunokunye njalo okukhathazayo edolobheni lakoBulawayo okufana nokuchithwa kwezibi. Ungathi kahle kahle kuyini okuhluphayo la?
Okay, ebengikhuluma ngakho ukuthi idolobho lethu lakoBulawayo aseyilo dolobho lakoBulawayo ebesilazi njengakudala. Idolobho lakoBulawayo sokule challenge yokuthi sokubuya abantu bevelela kwamanye amadolobho bezothengisa. Okungangokuthi abantu labo uzananzelela ukuthi bafika ebusuku kumbe singathi bafike ntambama khona lapho ngabo 4 beqalisa ukuthengisa kuze kuye chaya izikhathi zantambama ezabo 9. Abanye babuya lezigqoko amabhelona lawo bevele endaweni ezehlukeneyo. Abanye babuya ngathi lamafruits, amamengo, amajanje, amakhabithi, amavegetables from indawo ezehlukeneyo. And abantu laba babe bengasalandeli ukuyathengisela ezindaweni abazinikwe yi-city council. Lapha abahlale khona bayathengisa and bechiye ngingathi uBulawayo encudlile engaso uBulawayo thina esikhule simazi. So i-challenge esesilayo ukuthi uBulawayo usencolile and kuba nzima ebantwini abasebenza ukuklina bethanyela uBulawayo ngoba bazathi bengena ngo-8 ukuthi beqalisa ukuthanyela, abanye futhi sebebuyile sebezoyendlala sokuthengiswa, abalamalungelo ukuthi bethengisele, abangena futhi amalungelo okuthi bathengisele endaweni ezikhethiweyo bayaphomba ukuhlala yonke indawo. So isikhathi sokuthi kuthanyelwe sesisiba sinzima kakhulu, sesisiba sincane ngoba sokulokuhamba-hamba okuningi okuyabe kusenza ukuthi abantu bengasakwanisi ukuthi basebenze kuhle. So ebesifisa ukuthi sikwenze njengoBulawayo umqondo kade silawo, sihlale phansi njenge-committee, eye-health committee, ukuthi kube kungavuma yini ukuthi kusetshenzwe sokuntambama like ebusuku. Nganginanzelela ukuthi kwamanye amazwe like in South Africa kuyabuthwa izibe ebusuku, kuyaklinwa ebusuku. So sizama ukuthi lathi sikwenze ukuthi abantu bengasebenza ebusuku. But sibe sesikhangela ukuthi thina njenge-council yakoBulawayo we have i-gender policy engangokuthi ekuqhatheni abantu asikhethi ukuthi lo ngowesilisa lo ngowomuntu ongumama, sithatha konke. Sibe sesizibuza kade sisazama ukuthi sikucubungule ukuthi umuntu ongumama ma esesiyasebenza ebusuku usesiba exposed entweni eziningi like okay. Maybe ama-rape cases, lama-gender-based violence lawa esikhuluma ngawo ezindlini asezaqalisa futhi kakhulu ngoba uzathethayise ekuseni uzama ukuthi aphumule endlini sokuza ngani usebenze busuku usebenza labantu abangamadoda akusela kukhulumisana okuhle. So yiyo enye into engani sisayicubungula ukuthi lakho nxa sifuthi kakusebenze obaba bevodwa sokungani njengoBulawayo sosikhetha ukuthi lo msebenzi ngwabomama lo msebenzi ngwabobaba. Ikanti-ke kuyikho ekunye esizama ukuthi silwisane lakho ukuthi kungabi lo msebenzi wabomama kungabi lo msebenzi wabobaba kodwa kube nemisebenzi yokuthi umuntu uyanelisa ukuthi asebenze.
Ye, kuyezwakala. Sizaphendula kuwe njalo ukuthi usinike-ke lona lolo daba ngesisethulele ngesiNgisi okwakathi sisizwa ukuthi kulomlaleli. Marvelous.
I want to go to it. Name Terry with Dr. Tanga. Hello, caller. Aha, trukunzwa kuti caller vanenge vamboti donei parizvino asi tiendera mberi tichingochingamidza vari pa live feed yedu parizvino. Tirikuona kuti pana Boaz Jayaguru ari kuti I'm watching you live from Botswana. Ari kuti sure vanhu ngavatorerwe, hanzi ngavatorerwe mukana nevanhu from South Africa. Kuzobayiwa paborder Rebite Bridge. Alex Ndaba aripo pano ari kutaurawo mafungiro ake. Tombodzokera kwamuri muzvare madamombe. Tichidzokera tichitarisa zvakare kuti saka urongwa hwenyu mune ramangwana ndeupi pane matambudziko amuri kusangana nawaya akatarisana nemadzimai uyezve nevana vavo vari kutora zvinodhaka.
Masalas vana vanonyanya ku vatshwane vachiona vachi ona nhamo vana vasikana vari vatakatarisa vatikuona vanosangana nekubhinwa kwakanyanyisa kwamakambonzwa kubhinwa kwavari kutaura kuti vari kubhinwa kwakanyanyisa. So tine vana vati kutarisa kuti tibvise mucommunity imomo vatange kupinda mudetox nekuti kuti izvi zvikure havakwanisi kungotorwa vongonzi chibvaiendai uku kana kuti kupiwa mabasa havakwanisi kunoshanda. So vanototanga vatomboenda mumadetox ende madetox yacho inototora nguva yakareba kutangira kusvika kana 6 weeks ende dzimwe nzvimbo dziri kuchaja mari isingaite kuti for 6 weeks dzedetox idzodzo. And achinge apedza detox iyoyo haakwanisi futi kuti adzokere mucommunity maanga ari nekuti anongonodzokera futi achinoshandisa zvive zvinodhaka. Panotoda kuti apinde mune inonzi rehabilitation yaanototanga kumbogara achidzidziswa achigara kure nezvinodhaka kwenguva yakareba. So ndo zvinhu zvirikuda zvatirikuda kuti tione kuti tingaita sei tibatane
nevamwe
vanokwanisa kubatsira izvozvo.
Aiwa, tinotenda Sister Savannah vari kutaura nesu pamusoro pezviri kusangana nemadzimai nevana vachitiwo zvizhinji zviri kuda kuitwa pari zvino kuti vana vawanikwe vachibatsirikana. Asi ndinonzwa kuti tine muteereri. I think it's your caller.
Yes, it's our caller, Marvelous. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, umsakazi.
Ye, mbane ngixoxa la.
Ukhuluma nomthobiso wazondo sisi.
Yebo, linjani? Lingaphi kwelizwe komhlaba njalo kodwa ekhaya ivela ngani?
Siyaphila ya ngilana eSouth Africa, ekhaya ngibuya eKezi esigabeni seSt Joseph.
Okay. Ye, ungasinika ke umbono wakho.
Umbono wami uthi yes, ngendlela okuyenziwa ngakhona lapho sisi akusayenziwa umthetho owelizwe. So kuyenziwa nje izinto ngenxa yokuthi akekho umuntu ozomphikisa.
Yebo, ungabe usitsho lokho kwabo Mahluli?
Yes, sorry.
Ungabe ukhuluma ngoMahluli yini uJustice Lokumala?
Yebo, uJustice Malaba ngendlela okwenziwa ngakhona ngicabanga ukuthi ikhona imfihlo mhlambe ongaba eyazi lo muntu ngoba yingakho bengafuni ukumdedela ehambe ngoba umhlalaphansi vele sokuthi kube kumele ethathe umhlalaphansi.
Yebo, kumele kube njalo.
Kukodwa ngendlela abangafuni ukumyeka ngakhona mani ukhona ulwazi analo ngenyezani lo muntu and then kukhona abakusabela khona ukuthi if bededela uzomosheka into eziningi ezabo ngendlela engibona ngakhona.
Yeah, asihlawumba sase njalo kodwa uhulumeni uthi angithi umthetho omnikele imvumo yokuthi ayenze njalo umongameli uvotelo edalele senate lele parliament ngamabandla ehlukeneyo. So kutsho ukuthi hayi ulelungele lokwenza njalo nxa yena esitsho
ukuvotela kwabo konke yinto nje enziwe yizanu angithi yizanu akuyona into abehlanganise nabantu bonke lakhe amanye amaqela aphikisayo angithi.
Yeah, kodwa bakhona nje
abayenzile hayi ukuthi amaqela aphikisayo nayo involve kule kuleyo ndaba hayi abekho lapho.
Hayi, uyezwakala, isibongile kakhulu umbono wakho.
Hayi, ngiyabonga umsakazi wami, nibuye ningithinte futhi.
Yeah, hayi, siza kuthinta, kuyabongeka. Sizwa selomnye njalo umlaleli uVivian noMalanga Bebe othi linjani bakithi thina kunzima ngapha e-Israel. Ngabona abaningi liyakwazi ke ukwenzakala khona le e-Israel e-Middle East kulezi PTPT uthi lodlakela uthi khona ngale ke uNomalanga Bebe isizalwane ke seZimbabwe labanye nje babuzisisa lapho ukuthi kungabe kuhamba njani. Siyabonga Lucky Dube labanye. abafuna ukuthi bengene kuhlelo umthebhala kacheni makhunga umthebheda asazimbele ibizo loqotho sila njalo kwanele uBoy Msipha yena uthi ubingelela esePetrolia eseSouth Africa la ufuna ukwengena kuhlelo uVivian Bebe ukuthi hayi abanye bathi kabuye ngapho azobaxhasa kathi manje ngachikhala kanjani sesibuya kuwe nje ngamafitshane besingakayi kumavelase nkosakazi Mutanda. If you can briefly explain to us what you said is the major problem now which your committee is handling in Bulawayo concerning refuse collection and gender balance amidst this COVID.
I think our guest has dropped star, so we're still trying to get her back. So I'll go back again to Ms. Madamombe and just say, we look at this month being Mental Health Month. So how do you think at the moment, you know, these drugs are actually affecting, you know, the young teenagers mentally?
It's a nightmare because they do cause psychosis. So right now I've been going to the Annex, which is our institution of Paranyatwa that deals with mental health. The place is flooded. They really can't handle it. And they have to, sometimes they were telling us they have to discharge people earlier than what they would want because they have to accommodate other people. The mental health of our young self is really not where it should be because of these drugs. You can even tell, even if you just go and you see how they deal with each other in the community. Mm-hmm. And one of the guys was just telling me that he himself is one of the Windies, you know, the combi driver Windies.
Mm-hmm.
And he says they use them and they are doing their work because it gives them, they have energy to do everything. But then you can tell by the way these guys just deal with the public that it's something is not right.
Mm-hmm.
But most people just don't know, and you can't tell that they have taken these drugs.
Tombo pinda pakuti ndiani ari kuwanikwa achinzi ari kupa vana ava izvi zvinodhaka izvi tinoona kuti hakuna mabasa saka vanozvitenga nemari inobva kupi uyezve zvinopinda sei munyika nekuti handifunga kuti zvimwe zvacho zvinogadzirwa imomo
zvinhu zviri kupinda nepasouth african border unsurveyed bridge vakadzi chaivo vari kuzvipinda vanzi mafiriji zvinenge zvakaiswa mafiriji manyowani anything zvimwe zvinopinda nepamakarwe paye pamvura vanopinda neipapo vachiuya pane vamwe asi vakadzi vataona vari kufamba pasocial media vamwe vakabatwa paairport mumwe akabatwa kuairport yekuno mumwe akabatwa kuairport yekuor tambo vakaviga manhingiwa yemadrugs kuti vana ava vanozoita sei ndonhamo manje yapinda mudzimba vanotengesa zvese zviri mumba vachatanga kutengesa kana bhuchi dzavakatenga vanotanga kutengesa kana chipoto kana ndiro anything chiri mumba kuti vawane mari yekuita madrugs ndosaka uchizoona makraime aya akuwanda vachaita zvivindi zvekuyavo vachipwanya vachipinda mudzimba dzevanhu vachiba vachabhutira vana ambuya vachaita sei vanoita zvese zvavanokwanisa kuti vaone madrugs wayo.
Saka pane masangano amuri kushanda nawo here uyezve mune ramangwana rutsigiro rwamungada kunge muchiwana kune vakateerera kana vachazoonawo chirongwa ichapira ndirupi?
Inini sangano randiri kushanda naro rinonzibatira pamwe. Rutsigiro rwatinoda kuti tikwanise kutiti pamwe tingawane. Like izvozvi tiri kutsvaga kana paine vane dzimba dzavanadzo dzavanorentesa kana dzavanodii vari kutinzwa ipapa papfizi tibateo tiri kutsvaga dzimba dzekuti pane vana vatiri kufanira kubvisa varitori padhenja yekuti vanofanira kunge vabuda mucommunity otherwise handizive kuti zvinomira sei saka rubatsiro rwakawanda tine vari kubatsira nezvekukansera vanenge vaine maskills avakaita secounseling psychology vesocial work vakadaro ivavo tibati tishandirane pamwe chete mucommunity community ndedu nekuti iwewo kana uchifunga kuti wakahapotema drugs nhasi chaienda andiri kutaura nemumwe mwana angachinditaurira kuti ashisha ngikuphuthwa izizwe zamukungona vana vemuharare vazara kuiko kumadeodeo kwaone ngakagara achiputa shisha dia andi dzirikuiswa futi mani ngima bet inonzichiritoriro ende the problem ne mesi ndeye kuti unogona kungoiputa pamwe chete watohoked saka vamwe vana vari kungopinda vaenda kumapati kwavanoenda ikoko kuvasingaziziye kuti vapinda vari kungonawo zviri kuputwa vongopihwawo vanongoputa kutobatana nazvo vasingazive kwari kubatana nei saka usafunge kuti mwana wako iwe ari safe ende even if kana mwana wako asiri kuputa chinonetsa ndechekuti ivava vari kuputa ivava vachauya vachikangamisa magariro amuri kuita munhu macommunity yese nepaakutya kugara mudzimba kugara nenyaya yekuti tinongosvika tichangoata paanytime saka tichandira nepamwe chete
aiwa pakanaka chaizvo mune pavangakubata here munowanikwa papi
niri pafacebook page pangu papaa savana madamambo unondiwana kana uchida nhamba dzedinsamunamba ndinogona kukupai nhamba dzangu dzinoitwa idzo 2637830286 32 ndo nhamba dzekuno kuzimbabwe dzamunogona kutibata 2637830286 32 tokuudzai tinogona kukubatanidzai nemamwe masangano arikowo vari kuedza vari kuita zvavanoita asi tizviri kutoda kuti masangano ayawande kuti zvikwanise kuitika nekuti vanhu vacho vakawandisa
aiwa timbobatai henyu makadaro thank you so much the Savannah Madamombe if I can go back to star as we await to bring back her guest whose line has dropped to just discuss what Savannah was talking about here about the situation especially in Harare. I'm not sure if the same situation is prevailing in Bulawayo where she is saying that she's met a lot of young teenagers who are actually hooked on drugs like she said I think it's meth but it's called motoriro in Zimbabwe and it comes in many other forms vanhu vari kutora some are taking bronco many different things that are going on so I just wanted to find out if Star is with us but in the meantime let's go
yes,
back
ngikhona lapha njalo silomlaleli umnumzana Thandazani Moyo siyakwamukela kuhlelo ye ukhona ecingweni ye kuhle ukuthi suze wangena wenuke ucingo lethu lukela kukhutha mbijana ye ungasitshela ukuthi ungaphi komhlaba njalo ekhaya kungani
okay ngiyabonga yalikhuluma noThandazani Moyo ngilapha kwe-South Africa ngokuya enkayi kwesikhobokhobo ekhaya
hawu ngumakhelwane wami lami mbuya khona phana ke siwangombe khona apho lami kwesikhobo
ngamafishane ngithi ngikhomete lapho edakeni likababa uMalaba engibona sekhutshilele ukuthi engathi sekhutshilele ithuba lokusebenza ngamabhilizi wonke lawa ayenzakalayo ecourt bengicela ukuthi nje ngithi ngamafishane ngesiyo ngikwenze ukuthi labo akhulume ulimi besishona nabo ba-understand
ye ungakhuluma
okay, Amna, thank you so much. So, according to my own point of view, the issue of Chief Justice Malaba being extended to him being given another term to work, to continue working, it comes in...
uthandazani ke umoyo obefunile ngempela ukukhuluma manje ucingo lwakhe soluwile bethe ufuna ukukhuluma ngesingisi ukwenza ukuthi wonke umuntu ezwe mavela se was saying you want to put it in plain English so that everyone would hear.
Yes, I heard that.
Unfortunately, we can't continue with him.
And he seemed very, prepared to give us his peace of mind because I could hear that he was very excited, but unfortunately we lost him. I would have really wanted to hear his view because he literally said, hey, I want everybody to hear me, so I'm going to translate back into English. So interesting view there.
It's just unfortunate we couldn't get some of our guests who were going to walk us through this dispute over the the appointment of Justice Malaba.
Yes, and notwithstanding, we'll carry on and look at the issues affecting women as everybody tries to navigate this COVID-19 pandemic. It's not only in Zimbabwe, but also here in the United States, where there seems to be good news, where they are saying those vaccinated might be now able to walk around without a mask if you've received both your doses. That's coming in from the CDC. So it will be interesting to see what happens as we move forward in people trying to combat this COVID-19 pandemic. Star, over to you.
Yeah, we got kumangalisa njalo mabulasa ukuthi abanye bathi kathi nxa abantu bengagqokanga ama-mask abasoze bethelela abanye yini. Nanxa ingcwethi zisithi hayi nxa sokule head immunity akutheleleki lula. Ngakho ke hayi sizabe sibhekile sibona ukuthi kuyawela ngaphi indukulo xa. Over to you.
I think we're winding down on our program, but let's get back to Miss Madamombe again. Miss Madamombe, just coming to you. What about this situation of observing the World Health Organization guidelines in Zimbabwe? How is it being followed? Are people adhering for COVID-19?
You're talking about like wearing masks,
yes.
Distancing. Yeah. So my observation is that in the villages, I spend a lot of time in the villages, people don't really use masks. And I understand because, you know, of the setting in my village, it's distancing already. So they do use them, especially if they're going to go into, but, you know, it's not as what we do when we are in the U.S. Most people just leave them hanging on their, what do you call it, around your neck. In the city, I would say this, when you, this religious protocol, mm-hmm. when you go into any public area where there's sanitizer at the door, there's someone taking temperature, it's you know, there's use of masks inside all the supermarkets or any places where you are. But when it comes to people just walking on the streets, you know, again, yeah, in Zimbabwe, it's been so hot. People do tend to bring their masks down when they're walking around. You know, it's a mixed bag. Mm-hmm. I don't know what you think, a mixed bag.
Maybe mombotora neshona kuti takatarisa zviga zvakatarwa ne World Health Organization pakurwisa iro denda iri COVID-19 zvii zvamuri kuona muchitarisawo zvamaimboona iko kuno kuAmerica, nekuti tiri kuona CDC iri kutaura iyo kuti kana munhu abayiwa nhomba dzake dzese mbiri anokwanisa hake kufamba asina maski panze. Asi handizi kuti zvati zvasvika here ikoko kuZimbabwe.
Asati zvasvika zvazvo, but kana tazinzwa kudaro zvedu ndizvozvo hamino. Inini ndingafari chaizvo tanoita nawo mamaski, asi chiriko ndechekuti tichiri kungotya, hatizive. Handisi kune mavariendi akasiyana-siyana, handizivi kuti tinokwanisa kuregera here, nekunzwa kuti kune rimwe variendi raakubva rakananga nepapo. Saka tinongoramba tichitya, asi ndikatarisa ndichiona vanhu magariro avakaita, kana kuri kumamisha uku vanhu vakasununguka vanogara pakanzimba dzavo hadzina kubatana, saka kupfeka mamaski kushoma. Ende unoona chikonzero chake ndechekuti vanhu avagari vakabatana, asi kana vachiendawo panzvimbo dzavanenge vakabatana, unonyo kuona vachipfeka vakatongojairawo zvavo, vanopfekawo zvishoma. Asi ukatarisa muno mumatowni, ukaenda munzvimbo dzakaita semasupermarket, nzvimbo dzemarestaurant or anything pakabatana, mune zvekuti unosvika padhoo unoona pane vanhu unotora sanitizer yako,
unoizvare Madamombe, nguva yedu yadyanana, ndakumbokukatai ipapo nekuti aiwa hatina yedu extra time, saka tichakubatai munguva inotevera. We're hearing there from Savannah Madamombe, one of our guests. Over to you, Star. Time is not on our side. We're just literally rounding
yes.
off.
Sibonge bonke ke abasixhasileyo lapha kuhlelo lwethu, labasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Siyaxolisa laba singasayenelisanga ukuthi sibatshayele ucingo, thina sithe betshiye inombolo zabo. Sibonga njalo lo Councillor Wentumbane, unkosikazi Sinikiwe Muthanda, yena ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kumansipala ke khona ngale ukobulawayo laye, osinike imbono emqoka olivalelisayo. Sithandekile mhlaba.
Would like to thank the last guest we had there, Savannah Madamombe from Zimbabwe. She's based here in New York. But I'm Marvelous Mthanganya, who is saying have a very good evening.